Muzvare kupe avo vakambomiswa basa navamonzora kuti vaferefetwe pamhosva dzavari kupomerwa vaudza vatori venhau pamuzilikazi wo muguta rebulawayo kuti ndivo vave mutungamiriri webato rinopikisa muparamende sezvo vamonzora vakazvidzinga voga mubato mushure mekunyorera kwavakaita komisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission vachiti sebato vachapinda musarudzo dzemabai elections vachishandisa zita rekuti mdc alliance iro riri kushandiswa navanelson chamisa
monzora aumba umwe mubatanidzwa mutsva nevanhu vakaita salucia mativenga wepdp iyo yaive mupeoples rainbow coalition yavaitungamirirwa nevaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai joyce mujururu nashupikai mandaza wemdcn ane chinzvimbo chisingazivikanwe pamwe nevamwe iri ibato idzva rakasiyana neredu pamusoro peizvi monzoro akatozivisa zek kuti achapinda musarudzo dziri kuuya dzemabai elections achishandisa zita rekuti mdc alliance nekuita uku monzoro akazvidzinga ega mumusangano nokuti bumbiro redu rinoti kana munhu akatsigira rimwe bato risiri mdct munhu anenge atozvidzinga ega pasina mibvunzo
Termination of membership in these circumstances is automatic.
Muzvare kupe vatiwo vamonzoro havasi kutevedzera bumbiro remitemo kubva pakati kwakongresi yechimbi chimbi yekutsvaga munhu anotsiva vaimbove mutungamiri webato iri mushakabvuva Morgan Tsvangirai muzvare kupe vati kongresi iyi yakaitwa pachishandiswa mhirizhonga uye yakanga ine vanhu vashomanana kudarika zvinotarisirwa mubumbiro ravo remitemo saka nokudaro havacherechedze kusarudzwa kwavamonzora vatiwo kongresi yemdct iyo iri kutarisirwa kuitwa musi wakurume 5 gore rino iri kurongwa zviri kunze kwemutemo vachiti vanhu vakawanda vari kubviswa muzvigaro zvavo navamonzora vatiwo vamonzora havasi kutevedzera zviri mubumbiro remitemo pakuumba makomiti ebato ravo pamberi pekongresi iyi sezvinodiwa nebumbiro remitemo yebato ravo
bumbiro remutemo remdct haribvumidze kuti pave nemutevedzeri wemutungamiriri webato wechipiri uye zvakatsinirwa nemutongo wesupreme court wemuna kurume 2020 panyaya inozivikanwa yamashaviri vs mdc douglas tograse munzura akaendera mberi nekugadza mubati wehomwe pamwe nemunyora anoona nezvekuburiswa kwemashoko asi bumbiro remutemo richiti muchikamu 9.1.4 richingobvumidza mutungamiriri webato kuti angodoma vatevedzeri vevanhu vanenge vasarudzwa pakongresi
muzvare kupe vatiwo izvi zvave kureva kuti pave nemamdct maviri
tinozivisa zviri pamutemo kuti bato removement for democratic change tsvangirai rakatsemuka uye kwava nemamdct maviri rimwe racho richange richitungamirirwa neni wenyu dr tokozani kupe avo vanova zvakare mukuru webato rinopikisa muparamende
asi mutauriri wemdct vawitness dhuve vati zvataurwa namuzvare kupe ndezvemugodzi matsuro sezvo muzvare kupe vakambomiswa basa
vangotaura pfungwa dzavo senhengo yebato zvinobvumidzwa kuti utaure pfungwa dzako asi chatisingatenderi ndezvekuti zvizobuda sekuti yaposition kana kuti chimiro chemunhu wese paconstitution yedu hapana pekuti nhengo inosimuka ichitaura kuti kwane split saka amheno kuti vakamira pai vachitaura izvozvo vanozvitivo vari kutevedzera zveconstitution asi hapana pamasimba avo semutevedzeri wemutungamiriri webato pavanobvumidzwa kutaura mashoko iwawo isusu tinongoona kuti munhu agara akusada zvake zvese zvine zvekuita nemdct vangavambomiswa basa nemutungamiriri webato vamonzora zvichiriburikidza neresolution yangaitwa nestanding committee nenational council
vadhuve vati kubva pakaitwa kongresi yavo yechimbi chimbi muna zvita 2020 muzvare kupe havana kumbobvira vashandira bato uye danho ravatora raratidza kuti havachadi zvemusangano wavo saka nokudaro vazvidzinga vega mubato
kubvira ndingati panguva yatakaenda kuextraordinary congress havana kumboita zvinofadza chose asi kungoti bato ranga richingoti pamwe vanga vachakatsamwa pamwe vachazoona kuti vanhu ndo zvavasarudza asi zvazobuda pachena kuti ayo havachada nezve MTC saka basa richa bato richaenderera mberi richiivheya nyaya yavo nekuti vatoradzidza zvachose kuti havachadi zvekuzodiscipline vane bato saka ndofunga zvapachena kunani nani zvake kuti kana munhu aramba kuti amire before our arbiter general zvinongoreva kuti hasisiri nhengo yebato anongobva pachigaro kuchipinda vamwe
nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika varashi kuti mukundu vati hapana chinoshamisa pakutsemuka kwaita bato iri nepakati vachiti simba rehove riri mumvura kwete kumatare ayo akapa bato iri masimba zvichitevera mutongo wesupreme court uyo wakati vanelson chamisa vakanga vasina kusadzwa zviri pachena kuti vatsive vatsvangirai
kunongoratidza kuti imba yanga yakavakirwa pajecha ende zvino mvura yauya yakukurwa vavira ava vakasangana kwete kuti vaive nechavaida kuti chinyatsobuda pane zvematongerwo enyika muZimbabwe asi vakasangana nekuti pane zvavanga vavimbiswa zvaisanganisira kuwana mari dzinopiwa mapato anenge akwanisa kupinda muparamende zvinosanganisa kuwano midziyo sezvavese maofisi nezvimwe zvavakatora hapana hurongwa chaihwo hwakange huripo kana kuti hwatingati hwakaburitswa navamwonzora naamaikupe hunoratidza kuti vane chinangwa chekupikisa bato reZANUPF saka chandinoona ndechekuti vavira ava havana kumbobvira vaita donzvo rinovabatanidza
dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzatataura nadzo dzati zvataurwa namuzvare kupe zvinogona kuita kuti vamonzora vadzingwe muparamende namuzvare kupe asi dzimwewo nyanzvi dzati izvi zvinogona kunetsa sezvo tsamba dzekudzinga vanhu vari muparamende dzichinyorwa nemunyori mukuru webato iri amai Paulina Mpariwa avo vanonzi vari kutsigira vamonzora ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.